Mumwe murimi wefodya arikushaya miti yekutimbikira kubva kuForest Commission ndiva Thomas Nokwara avo vanorima vari kuHurungwe. Vanokwara avo vanoti vanobatirwa mari yemitero yemari yekutenga miti yekuzotimbikira iyo inobhadhariswa varimi vefodya pagore rega rega pavanotengesa fodya vanoti havasi kuona zviri kushandiswa mari iyi.
Ndakazvinzwa kumaguru kunze ndiko kwatakajara jara kuno kwaasatambudzika tikangopirwa nesari yatena totojara because dai vaiziziva zvamaiona kana chitero pamaifamba maitoona kapochenekemagamumumafamii.
Vanokwara vanoti miti iyi vanoida sezvo ichivayamurawo kuita mamwe mabasa akafanana nekuvaka matanga emombe kana kupfiririsa dzimba.
Masidzi achona tajaro wedu bhoza anobatsira kachiro pakuvaka imba chaipo unogona kumisodenga kana danga remombe unogona kuvaka.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumhangura vaThomas Chaita.
Ini handitozivi kutoti pane kwaari magamu iwayo. Semurimi wefodya makore angadarika 12 ndichirima fodya, handisati ndamboziva kuti patori nemwe department itori nemagamu trees ainofanira kunge ichitipa pachena. Because hapana vakamboya kwetiri, Forest Commission haisati tamboiona kwedu kuno.
Mukuru wekambani inoona nezvekutengeswa kwefodya munyika yeTobacco Industry and Marketing Board kana kuti TIMB vaminwe Gudu vanoti mari dzemitero yevarimi vefodya dzinoshandiswa nebazi reForestry Commission.
Forestry levy yese inobatirwa vari inoadministwa neForestry Commission. Saka veForestry Commission ndivo vanokwanisa kutaura ivo kuti maprograms avakamira sei, upstate yakamira sei, zviri kufamba sei nokudii nekudii. Isusu tinongoziva kuti mari inotorwa kumari ndiyoendeswa kuForestry Commission. Forestry Commission ndiyo inoita zvirongwa zvayo zvekudyara miti.
Mukuru weForestry Commission mudunhu reMashonaland West amai Esther Magumeni vanoti dunhu ravo rakawana miti inosvika mazana mashanu ezviuru kana kuti 500,000 pamiriyoni yarinofanirwa kunge richiwana iyo yakasimwa nevarimi vefodya gore rino pasi pechirongwa cheTobacco Wood Energy Program icho chinowana mari kubva pamitero yevarimi asi vanoti pane vamwe vanobatsirawo vakazvimiririra.
Vamwewo vanenge vaine manesaris avo vanoraisa maseedlings on behalf of Forest Commission, then vosupplya mafarmers directly mavari sekuHurungwe kune vamwe kunongo kune vamwe savanenge vachingoti vakatoproducer then pamwe tukamarekodzi ekuti vasupplya maseedlings mangani vanenge vachibhadharwa neForest Commission mari yacho ichibva kufund yeTobacco Wood Energy Project iyo.
Amai Mugumeni vanoti miti haikwane sezvo vachitarisira miti inosvika mamiriyoni maviri. Vanoti dzimwe nguva havapihwe mari yechirongwa ichi vachiti dzimwe nguva painouya inononoka.
Obviously it's not enough dzemaresources acho anombononoka kuuya dzimwe nguva anouya dzimwe nguva asingafu. Saka ndozvinoita kuti tizotadza kudini kumita matagetsi yavo.
Patabvunza kuti mari yemitero inobatirwa varimi vefodya yakawanda zvakadii pagore uye inoshandiswa sei sezvo varimi vari kushaya miti yacho, mukuru weZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTA vaRodney Ambrose vanoti pagore murimi wega wega anobatirwa zviga makumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 0.75% zvemari yaanenge awana kubva mukutengeswa kwefodya yake yose. Vanoti mari iyi yose yakaunganidzwa inosvika kumadhora ekuamerica mamiriyoni mana nechidimu kana kuti US$4.5 million. VaAmbrose vanoti vanoendesa mari iyi kuhomwe yenyika iyo inozoendesa kuForestry Commission kwaisiri kuzobva sezvakabvumiranwa.
Okay.
That money is then paid over to Treasury and then Treasury then hands the money over to Forestry Commission. In US dollar terms it's about 4.5 million.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amaiwe pijiti vanochave kunetsa panyaya iyi ndechekuti ivo sevamiriri vevarimi vachashevedzwa kumisangano ine chekuita nemari dzemitero idzi.
Chiri kunyanya kunetsa inyaya yekuti pamameetings achona isu samafarmers union hatichadaidzwi. Vakungodaidza Zimbabwe Tobacco Association ndo yakunzi iri kumirira varimi. Saka patoo nedambudziko kuti mumafarmers uku hatisi kuwana information panonyaya yekuti hatisi kudai kuma meetings. Asi tichaedzawo zvekare kuti tisewo pressure kuti IMB kuitira kuti vapote vachitidaidzawo kana kutipowo mafigures uye kuti transparent inodikanwa kuitira kuti mafarmers vazive kuti mari yavo iri kuendepi uye iri kushandiswa sei.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari muzvinafundo muTuli Ncube kana munyori mukuru mubazi iri vaGeorge Gwamatanga sezvo vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira padande mutande reWhatsApp. Kunyange paine mutemo unomanikidza murimi wefodya kuti ave nemiti yekupisa fodya panzvimbo yakakura zviga zvitatu zvehektare kana kuti 0.3 hektare pahektare imwe chete yefodya, izvi hazvisi kuitika. Dzimwe nyanzvi dzezvekurimwa kwefodya dzinoti vanotenga fodya vanokwanisa kuyamura kuti murimi wese ave nemiti yekupisa fodya nekusatenga fodya kumurimi asina miti yekupisa fodya sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Varimi vanokurudzirwa kudyara miti yavo yekupisa fodya kana vakohwa senzira yekuti vasaparadze masango. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.